Dynamos yanga ichida kukunda Herentals kuti ende pamusoro ndokuita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nasi Maskati. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya oyo ange ambomiswa basa nechikwata ichi asi akadzorwa haana kukwanisa kubatsira chikwata ichi kuti chikunde. Ndiraya anoti haana kufara nematambiro echikwata chake kunyanya mafungiro evatambi ava.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikurusei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Asi murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva anoti point yavawana yakakosha.
Kumaneja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyukunyu tinoenda pamamwe magames achatevera.
Dynamos iri kuramba iri pachinano chechipiri nemapoints makumi matatu nerimwe chete point imwe chete pasi pechicken in iyo yakatamba nezuro. Dynamos nechicken in dzakasomwa neFC Platinum iyo iri pachinano chechitatu nemapoints makumi maviri nemasere yakaenzana netriangle iyo iri pachinzvimbo chechina. Chikwata chimwe chiri kutatarika eCapes United yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Vatambi veDynamos neCapes United havasi kunyatsofara nemari dzavari kutambiriswa. Tenants yarovawo Cranbourne Bullets 1-0. Kwapera mitambo yesvondo rino, zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: ZPC Kariba 14 points, Tenants 14 points, Blower Chiefs 11 points, Wawa 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.